Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28 2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Blessed Mushanga anonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanobatana nevamwe vatungamiri kuchema vaimbo yemutungamiri wenyika yeNamibia vasemunyoma. Tichakupai zvabuda mumutambo wekutanga weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Blessed Mushanga weAlpha Media Holdings inotsikisa mapepa nhau anoti News Day, Zimbabwe Independent pamwe nenhepfenyuro yeHeart and Soul TV anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate muHarare nhasi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mushanga uyo akasungwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino achipomerwa mhosva yekutyora chikamu 136 chemutemo wecriminal law codification and reform anzi nemutongi wedare ramagistrate vafarai Gwitima adzoke zvekare mudare musi wa14 kurume unove mwedzi unouya kuti atange kutongwa. Ari kupomerwa mhosva yekupa murwi werusununguko vari nhengo yecentral committee yezanu PF vaBlessed Geza mukana wekutaura pamusoro pekuti mutungamiri wenyika vaEmarson Munangagwa vasiye chigaro chekutungamira nyika vachiti vakundikana. Pakurambira Mushanga kuti atongwe achibva kumba, muchuchisi wehurumende ati zvichida kana akabuda muchitokisi anogona kuzokanganisa vafakazi vanotarisirwa kuzomuroverera panyaya iyi vanosanganisira vamwe vaanoshanda navo. Asi Gweta raMushanga vaChris Mike vati muchinguva chisipi vari kumhanya kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa zvaturwa nedare ramagistrate izvi.
Nhasi chaiye tichaenda kuna munyori wedare remagistrate court kuti atipewo gwaro rakanyorwa zvakaitika apo chikumbiro chaiitwa. Gwaro iroro rinofanira kuti ribatanidzwe nechikumbiro chichaenda kudare guru reHigh Court.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumira kwaMushanga pamberi pedare nhasi, munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists Perfect Hlongwane ati kunyimwa mukana kwaMushanga wekutongwa achibva kumba kureva kuti vatori venhau vese munyika vave panguva yakaoma pavanenge vachiita basa ravo.
Vatori venhau vanofanira kubvumirwa kuti vashande pasina kumbunyikidzwa. Ticharamba tichiedza kuti tiwane hurukuro nekukurukurirana nevari muhutongi kuti tinge tichiona kuti ndezvipi zvingaitika kuti vatori venhau vashande vasingambunyikidzwi.
Muridzi wekambani yeAlpha Media Holdings iyo inodhinda mapepa nhau anosanganisira News Day, The Standard neZimbabwe Independent pamwe neterevhizheni yepadandemutande yeHSTV inova inoshandirwa naMushanga, vaTrevor Ncube vapomera mutungamiri wenyika vaEmarson Munangagwa mhosva yekushandisa matare zvisizvo zvavanoti zvazoita kuti Mushanga anyimwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Unfortunately, President Mnangagwa owns the courts.
Zvaitika kuna Blessed zvinosuwisa chose. Blessed haana mhosva nekuti haasiri iye HSTV uye haasiri iye akataura mashoko ari kunzi anogona kukonzeresa kusagadzikana. Zvabuditsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakabata matare edzimhosva nekubatawo kumauto sekureva kwavo.
Studio 7 yataurawo nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwamashoko vaNick Mangwana avo vati havana nguva yekuswera vachipindura mashoko asina maturo ataurwa navaNcube aya.
Mhinduro yangu ndeyekuti munhu wese ari kuumana akaumana, tinofanira kupa komendi here? Ndo komendi yangu iyo.
Munyori werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, uye vari murwi wekodzero dzevanhu varobson chere vanoti havana kushamiswa nezvabuda mudare nhasi vachiti zvinozivikanwa kuti hurumende yagara inotsondokodza wese ane muono wakasiyana newayo
dai pamboita kuti mutemo ndiwo ushande zvikurusa zvisinei nekuti kuna hanangana vari kupindira munyaya dzekuona nezvematare saka chatinoramba ijudicial capture
zvichakadaro muhlanga akwanisawo kutura mashoko ari pamusoro pekugariswa kwake mutirongo kubudikidza netsamba yaanyora iyo yaverengerwa vatori venhau nerimwe remagweta ake vadouglas colchart
I have learned that justice is a myth. It's only but a tool used by those in power to entrench themselves.
Ndadzidza zvakawanda munguva yandiri muchitirongo. Ndadzidza kuti mhosva kuita basa rako nemazvo. Ndadzidzawo kuti mutemo hauchengetedzi vasina simba. Asi mukushungurudzika uku, ndinotendawo vose vamira neni. Handisi kuzozorora kusvika ndakunda hondo yandakatarisana nayo, yandinoti ihondo yedu tese.
Kunyimwa kwamuhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kwasiya vatori venhau vakawanda vachitya kuti naivowo vangangosungwa pavanenge vachiitawo basa ravo kana vakawanisa mukana vanhu vanotaura zvinogona kugodora hurumende sanezuro nhasi mapurisa auya zvekare neuwandu hwavo padare uyewo vanga vachida kunzwa nyaya iyi vanga vakawandisa zvekuti vamwe vazotadza kupinda mudare ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nekunze mukuchema vaimbova mutungamiri wenyika yeNamibia vaSam Nyoma. VaNyoma vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Nyika dzanga dzakamirirwa parufu nhasi dzinosanganisira Angola, South Africa, Ghana, Mozambique, Malawi, Tanzania, Finland, Cuba ne Sahrawi Arab Democratic Republic. VaNyoma vacharadzikwa mangwana. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow apa tinokupai nhau dzichangoburwa vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona United States Agency for Global Media kana kuti USAGM yazivisa kuti vaimbove mutori venhau vakazopinda mune zvematongerwo enyika amai Carrie Lake ndovave chipangamazano chenhepfenyuro huru yemuAmerica. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Amai Lake vaive mutori wenhau kwemakore makumi matanhatu vasati vasarudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vatungamire nepfenyuro yeVoice of America VOA. Kudomwa kwaAmai Lake kwakati nonokei sezvo dare reSenate risatiwo ratambira vaL. Brent Bozell III vakanzi vave mukuru weUSAGM. VOA yakamirirawo kudomwa kwebhodhi idzva kubva kumapato ose rinozosarudza vanenge vachitungamira mapazi akasiyana-siyana nekudzinga vanenge vakundikana. Vakafanobata chigaro chemukuru weVOA kana kuti Chief Executive vaRoman Napoli ndivo vakazivisa nezvekutanga basa kwaAmai Lake mutsamba mbozha kuvashandi. VaNapoli vati Amai Lake vane hunyanzvi hwepamusoro munyaya dzezvekutepfenyura sezvo vakapedza makore akawanda vari mutori wenhau kune pfenyuro dzepamusoro-soro. VaNapoli vanoti sechipangamazano chavaTrump Amai Lake vachange vachibatsira USAGM kuti ikwanise kuzadzikisa zviri kudiwa nehurumende pamashandiro enhepfenyuro iyi. USAGM inotepfenyura nhau kune dzimwe nyika ichisvika kuvanhu vanosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri kana kuti 420 million pasvondo. nepfenyuro dziri pasi pe USAGM dzinosanganisira VOA, Office of Cuba Broadcasting, ne Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks, Open Technology Fund, ne Frontline Media Fund. Kunze kwekushanda nenhepfenyuro dzisina kwadzakarerekera idzi, USAGM inoti chinangwa chayo ndechekuudza vanhu chokwadi uye kubatanidza vanhu pasi rose kutsigira utongo hwejekerere. Vanapoli vanoti ruzivo runa Amai Lake ruchabatsira zvikuru kunyatsoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica. Ichitungamirwa nava Trump pakudyidzana kwayo nedzimwe nyika. Mutemo weAmerica haubvumidze USAGM kuti iudze vatori venhau zvekunyora. Nepfenyuro dziri pasi peUSAGM dzinoshandiswa kutaura chokwadi kuti vanhu vasataurirwe manyepo sezvaiitwa nenhepfenyuro dzeNazi Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi inomboshorwawo ichinzi inorerekera divi uye kusanyatsobvunzurudza vatori venhau vanenge vachida kupinzwa basa zvinozokanganisa kudzivirirwa kwenyika. Amai Lake vakataura nezvemamwe matambudziko eUSAGM aya pavakataura pamusangano weConservative Political Action Conference svondo rapera. Vakaudza vanhu pamusangano uyu kuti chinangwa chavo ndechekuona kuti VOA yaburitsa nhau dzechokwadi. VOA yave nemakore makumi masere nematatu ichitefenyura. Amai Lake vakapinda musarudzo dzokuita gavuna uye seneta kuArizona asi havana kubudirira. Nyaya iyi yabva kuna Jessica Jarrett, VOA News. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye, VOA Zimbabwe Service.
The Voice of America. Iye tunotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari muAmerica nhasi mavari kuita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. VaTrump vanoti musangano uyu wakanangana nekunyorerana chibvumirano chekuti America ikwanise kupiwa zvimwe zvicherwa zveUkraine semuripo pazvombo zvehondo zvairi kupa nyika iyi. VaZelensky vanonzi vari kuda kunzwisisawo kuti America icharambawo ichivatsigira here. Mapurisa emuPakistan anoti pane munhu aputitsa mabhambu anga akazvipakatira ndokuuraya vanhu vana nekukuwadza vamwe makumi maviri vanga vachinamata. Mukuru wechitendero panga pachinamatirwa Maulana Hamidul Haq ari pakati pevanhu vafa. Mutungamiri wehurumende yePakistan vaShehbaz Sharif vashora zvikuru avati mabasa eutororo aya. Hapana chikwata chati chabuda pachena kuti ndicho chaita izvi, asi chikwata chinopfurikidza mweru cheIslamic State Khorasan ndicho chiri kufungidzirwa kuti ndicho chakaita izvi. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatemera zvirango vanhu vaviri pamwe nemakambani maviri vane chekuita nemhirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Pakati pevakatemerwa zvirango nehofisi iri pasi pebazi rezvemari yeOffice of Foreign Assets Control kana kuti OFAC ndiJames Kabarebe, gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muRwanda. Kabarebe ndiye mbambo yekutsigira kuri kuita Rwanda chikwata cheMarch 23 Movement kana kuti M23, icho chakatarwa neAmerica neUnited Nations sechikwata chevapanduki chatora nzvimbo dzakawanda kumabvazuva kweDRC uye chine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. OFAC yakatemera zvirango kuna Lawrence Kanyuka Kingston nengoye M23 neCongo River Alliance ine chigaro chikuru uye iri mutauriri pamwe chete nemakambani maviri akanyuka anoti Kingston Fresh neKingston Holding. Kubva pakati pazvita chikwata chiri kutsigirwa neRwanda ichi chawedzera kukura kwenzvimbo dziri pasi pacho mudunhu reDRC chichitora Goma, guta guru redunhu reNorth Kivu musi wa 27 ndira neguta guru redunhu reSouth Kivu reBukavu musi wa kukadzi 16. Kurwisa pasina kudenwa uku kwakanganisa kugadzikana kwedunhu reDRC iri nerutsigiro rweRwanda kwakanganisawo uye kukuvadza, kuuraya nekutamisa zviuru zvevanhuwo zvavo vasina mhaka kubva mumisha yavo, kuurayisa mauto matatu eUnited Nations anochengetedza runyararo nekukuvadzisa mamwe ane chitsama. OFAC yakayambira kuti mhirizhonga iyi inogona kuwedzera ichikura kuve mhirizhonga yedunhu rose. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemari vachiona nezvekudzivirirwa kweugandanga nekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo waBradley Smith vakati America inoda kuranga vakuru vakuru nevatungamiri vakaita saKabarebe naKanyuka ava vari kubatsira kuti mauto eRwanda neM23 vaite mabasa anokonzera kusagadzikana kwekumabvazuva kweDRC. Zvirango izvi zvinotsinhira kurudziro yekuti Rwanda idzokere kunhaurirano dzinotungamirwa neAngola dzeLuanda Process kuitira kuti pavanikwe nzira dzinopedza kusawirirana kuri kumabvazuva kweDRC. America inokurudzira vatungamiri veRwanda kuti vamire kutsigira kwavo M23 nekuburitsa mauto eRwanda ose kubva muDRC. Mugwaro ravakaburitsa mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vatami Bruce vakati vanokurudzira Rwanda kuti iremekedze kuzvitonga kweDRC nenharaunda dzayo. Vakavedzera vachiti vanokurudzirawo hurumende dzeRwanda neDRC kuti dzitorere matanho ava nechekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakati kuenderera mberi kwemhirizhonga kunodzorera shure budiriro mune zveupfumi nekutadzisa mabhizimusi emuAmerica kudyara mari muRwanda neDRC zvinozokonzera kurasikirwa kwedunhu pamwe chete nezvizvarwa zveAmerica. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 makadii vana Jonga Kandemiri nana Blessing Zulu nana Taboka Nqube. Ko isusu tisingaverengigwiwo singahwi maaudio edu tisu takaita seiwo taneta nekuteerera yevamwe. Nini hangu ndaida kutaura nhau yana Blessing Gezai nana Mhlanga. Tinohwa vari kuBritain ava vana mavhaza vachitoti yee muZimbabwe mune demokirasi, yee muZimbabwe mune demokirasi. Ndo demokirasi yacho herei yekuti munosunga munhu asina mhosva, mosiya munhu ane mhosva akapara mhosva yacho akataura mashoko iwawo, momusiya panze motora mushamarari ejournalist momuti kwai ane mhosva yekuti akainterviewa. Ndaiteerera zuro vachitoti vana mavhaza kwai Mhlanga ane mhosva yekuti kwai ndiye akabudisa mashoko. Ko nhai vakuru imi zvamunoti muri maloya munoziva bumbiro remutemo, ndo mhosva yacho here yekuti kwai munhu anosungigwa zvinhu zvakataura mumwe munhu asiri akazvitaura momuti kwai ndiye akabudisa mashoko? Mosiya Gezai akabudisa mashoko mosunga Blessing Mhlanga. Aiwa vanhu vezano, nyarai vanhuwo, nyarai vanhu, kurai.
Makadi paStudio 7 nevateereri nevashamarari vamunangabwa, madirei kudaroko, madirei kurambira pachituru? Zvamuri kuita ndezvipiko? Muri kugona kupiko vamunangabwa? Nzara yakadai munyika.
Studio 7, tiri kurwadziwa neupenyu hwatiri kurarama muZimbabwe. Utongi hwachona husina jekerero hwakatongooma. Dai Mwari angopindira zviri kungoitika izvozvo, vangokanyana vega pache zvavo. Mwari pindira pane zviri kuitika muno muZimbabwe.
Studio 7, makadiniko? Ndiri mutereri we Life Talk makuturayawo pa data 14 megabytes kubva pa 3.6. Makuturaya pa data Studio 7. Please tiisirewo tinofarirawo chirongwa bati. Data ramakutiisira iro makuturaya. Nditoriwo mugroup re Studio 7 bati news dzacho tichatombodzichikungoona bati hatidzinzwi.
Makadii pa Studio 7 nemhuri yeZimbabwe? Ndigaitaura nechimhanya. Nyaya yaBlessing Mhlanga. Nyaya yaBlessing Mhlanga wakaitarisa munhu asina mhosva. Kupa mwana weECD kana wegrade 1 kuti kutsanangurirwa mashandiro anajournalists anokuudzai kuti munopenga here. Blessing Mhlanga haana kana mhosva but ari mukati izvizvi. Haaripwe izvi zvaakaitwa izvi. Saka inyaya yekuti hauna mutupo weshumba, hauna mutupo waMnangagwa, hauna mutupo weZANU-PF. Saka unobatwa zvakasiyana. Saka hurumende iripo iyi muZANU-PF ihurumende yevapambe pfumi, ihurumende yevapambevhu, ihurumende isina hanya nerudo rwevana veZimbabwe. Iri kungoita zvinhu zvayo. Saka nyaya yaBlessing Mhlanga inyaya iri kutirwadza, tiri kuona zvinhu zvava havazokwanisa kuzvimiririra.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Vanoda kutumira mashoko, tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Nhau dzemitambo. Pamutambo wePremier Soccer League wekutanga mwaka wenhabvu wa2025 watambwa nhasi, Scotland yakunda Triangle 1-0. Mutambo uyu watambirwa kuRufaro Stadium muHarare.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura. Muimbi anonzi Lenmo Musimbe remagitare achinzi Limas Milk. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
We say no to drugs.
Right, ndima dzemagitare izi ndakazitanga muna 2021. Ndipo ndakatanga zvekudzidza, kudzidza gitare from scratch. Tanga kutotanga kudzidza kuti gitare rinobatwa sei, waya dzinobatwa sei, zvinoshunwa sei. Then 22-23, ndichizama kufamiliarize nekusangana-sanganawo nevamwe vaimbi vanoziva nezvemagitare vachibatsira-batsira, tichifamba tichidaro.
Vabereki vakati kudii muchitanga zvemagitare?
Ndichiri mufana, ndakatombotraya kuda kuti nditaurei nezvazvo kuti ndoda kuita zvemusic, but vabereki vakati havatombodi kuzvinzwa izvi. Vakati havadi kuzvinzwa. Saka kumhuri kwedu munhu watingati akambotoita muimbi anotori nemukurumbira akaita zvemusic, ndimukoma Alicious. Vazhinji vanovaziva nekuti maskiri maskiri.
Vari kuitambira sei veruzhinji muzvimana umu?
Parizinezi vanhu vari kutambira music. Music handidi kunyepa, vanhu vari kuitambira zvekudaro. Semasingles ekutanga masongs ekutanga tanga aiwa ari kutambirwa nemumai.
Jump. madambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges atingade kutaura nezvawo kazhinji munyaya dzemusic sevanhu vachiri kutanga kudaiso. Financial instability, nyaya dzemari ndo dzinenge dzichinyanya kuvhiringa zvinhu zvese.
Saka vanoda kukubata iwo kutaura nemi nekuteerera mimhanzi yenyu vanokuwanai kupi?
Vanokwanisa kundibata pamasocial media platforms akasiyana-siyana. Facebook, Limas Milk, tine Facebook page futi rakanzi Milk Vibration Band, ndo zita rechikwata. YouTube munongonotsvaka futi Limas Milk, LEAMUS. Masongs edu aya ari kutowanikwa ipapo paYouTube. Kunana TikTok tinayo futi akaunti ipapo. Saka vane vachidawo kutaura nesu pafoni +263 775 760 604.
Was a Friday, chitipai kamwe chete timborova magitare zvishoma nhasi.
Ndokumbira kuti musimudzire vateereri vedu kambo kanonzi Bread Basket. Ndinotenda zvikuru kwazvo mukoma Evans nekundi hostawo pano pachirongwa.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Bread Basket. Manzwa hurukuru yaitwa na Lenmo Musimbe kana kuti Limas Milk. Anga ari parunare kuharare na Evans Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kwemutori wenhau Blessed Muhlanga arikunzi akapeshedzera mhirizhonga nekutaura nemurwi wehondo yerusununguko wablessed geza vari kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare mutori wenhau blessed muhlanga anonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanobatana nevamwe vatungamiri kuchema vaimbove mutungamiri wenamibia vasam nyoma tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyamuina taboka ncube